ncharangarira kuti vakaiya vari kupomerwa mhosva yekuapidigura hurumende nechisimba inonzi subversion. Nhasi nyaya yataitakavara mudare rehigh court kusvikira vanomiririra state kana kuti respondent vapedzisira vazobvuma kuti vamaiya munhu akakodzera kuti apiwe bail kana kuti atongwe achibva kumba.
Saka dare ratonga richiti
dare rehigh court masikati ano rabva razogura mutongo kuti vamaiya vanofanirwa kuti vabude, chivapawo mutongo yekuti vanofanirwa kunge vachiteedzera anonzi mabail conditions ayaya.
Imwe yemitemo yavapiwa ndeipi?
Vanziwo vanofanirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inonzi bail deposit $1,000 vachifanirwa kunozviratidza kumapurisa musi wemande wega wega nemusi wechishanu wega wega, uye varambe vachigara paadresi yavakapa, uyezve vasarende passport yavo nekubatisa matitle deeds eemba yekuchitungidza yavabereki vavo. Ndo vandingati mabail conditions atarwa nedare rehigh court.
Matambira here maconditions acho ese?
Maconditions atatambira nechakakosha vahwande ndechekuti munhu awane freedom yake ambobuda. Maconditions aya tikati gare gare tinozodzokera zvekukoti toti achiita seanonyevenutswa ekuti inonzi bail relaxation.
Pari zvino vari kupi vamahiya?
Vamahiya vari kuchikurubhi maximum prison, ndokwavari kuchengetwa. Order yekuhigh court yakazoiwana iyo kunguva dzekumaforokoko dzinedzi, saka tamhanya kuti tinobata nguva dzekuti tibhadhare nekusiya pasi nekusiya material deeds kuRotten Rock kwamagistrate court. Patasvika iko tasvika nguva dzichiripo zvadzo, asi ivo vane process yavanoita yekuti vanoda kuverifya kuti court order ndezvechokwadi. Saka zvinoreva izvozvo kuti tinomukira mangwana makuseni kuti tinoita tinopedzisa process yekuti vamaiya vabude.